mese mandapinda munana wenkezi wangwe kuno kunyanga ndaona rutsigiro runoshamisa kubva kuvakuru vakuru venharaunda kuenda kune vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanoshanda muhurumende vanenge vari madzimai vana baba vechidiki ndiri kutenda nokukuru nerutsigiro rwandinoona ndakaona chisione kune zuro Chipinge yakaita kumira kubva yatovharwa vanhu vakamirira kuti mukuru auya ndikabva ndanzwa kutenda kukuru kwese mandakapinda ndizvo zvazviri vakangoda kuzoita dambudziko pandakanga oda kutiparaa mudhorobha remamutare asi mwari vane nyasha takanzvengeswa nokuti isu tiri nenyasha ka nyika yakazara hasha asi denga rine nyasha wakatitsveta panyika anotirwira anotichengeta takapona mota payo hurubhurubhu nekuti dzakarira dzatakanzwa nenzeve dzedu
asi tiri kunzwa veZANU PF vari kuramba vari kuti zvekuti kwakaridzwa pfuti handi chokwadi uye zvese zviri kuitwa neMDC maune yekuti pane nhumwa United Nations iri munyika
ko vaivapo here kana vanga varipo vanogorambirei zvavakaita itsika manomano emuroyi kunyepedzera zvinhu izvi vagara vanozviita vangomo vakapota vaparadzwa nyaya yemabhuleti vese vanoti vatsvangirai vakapindawo nemukapu iyoyi vananhabaningi vakamwa mukapu iyoyi ndo mukombe watoda kunwiswa asi mwari vari kumusoro kudenga ndovanochengeta vanhu vaurai vanofanira kuziva kuti vachafawo hakuna anogara panyika nokusingaperi
zviri kuitwa izvi zviri kukudzorerai kumashure muchiri kuda kuenderera mberi here muchisangana nevanhu kana kuti makumbomira muchitarisa kuti upenyu wenyu hauzopinde munjodzi
isu tine mutsindo wembizi hativhunduki mutsindo webete mutsindo webete uyu vangazama zvavanozama hativhunduki chero vakaridza pfuti chero vakaridza mabhanang'ana chero vakaridza mheni chero vakaridza magrinedi chero vakaita sei ndo zvavanoita kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga vapererwa vanoenda pakunoita ruzha vapererwa vanoenda kunotora makano nemiseve takazoona kare vachizviita vanogona kuda kuzvidzokora asi nguva yeshanduko yakwana mwana wezimbabwe wanzwa nenhamo ticha wanzwa nenhamo musoja anzwa nenhamo musiyai wanzwa nenhamo wese munhu anzwa nenhamo mudzimai vashandi vanzwa nenhamo baba vanzwa nenhamo mai vanzwa nenhamo manesi anzwa nenhamo vanhu vese munyika muno vanoda shanduko hakuna usingaidi nemasabhuku anzwa nenhamo nemadzisha anzwa nenhamo asi kutyidzirwa neubhinyawo hazvisi kuzomisa nguva yakwana zvakafanana nemunhu ada kumisa rwizi rwakazara neruoko
tichitarisawo iyo nyaya yemhirizhonga mambo mang'ara kumapurisa here kuti ndo zviri kuitika izvi
chimwe chinonetsa ndechekuti ukaona wapotswa neshumba pamuromo wayo iwo ti ndonotambira kumatadza ayo unenge wavakuitawo kamaune zviri pachena kuti anonge achikonzera dambudziko ndiani kungoendawo kumapurisa kuenda asi munoziva ndakapota ndaurawa paairport gore riya hapana kana akainvestigeto kana akasungwa vakawanda vana joana mamombe nana cecilia nana nesai marowa maoziva kuti ndo vakanga vakutonzi ndovane mhosva ivo vari vabarirwa mhosva nevakawanda vatsvangira vakaitirwa mashura panguva yakasiyana siyana asi hapana akambosungwa izvi taakuziva kuti kugara kwayo mombe yenzuma kushaya nyanga vanongobva vati chero mukaenda ikoko haitotongwi zvakanaka ndimune makutombonyikidzwa hongu vamwewo vakaenda kunomang'ara vakanga varipo todaira kuti nyaya iyo kana ichigona kugadzirwa ichazoyewa asi chinobuda chaicho hapana nokuti zvakafana nokuti sakubayiwa oenda kuna sakubaya achikumbira kuti wadi kumbomirawo kuramba uchitibaya kungonowedzerwa mbonje.